Kwasi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica mukushandwa ende macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa because wakaona uchikwanisa kuqualifyisa team kuenda kuworld cup unenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana mu Europe. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti vararidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvino shuwiro yekusvika masemifinari kana mufinari kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010, ndidzo nyika dzakagumira makota finari. Hakuna nyika yemu Africa yati yasimudza mukombe uyu kana kusvika ma semi finari. Makundano e World Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.